mutauriri weCOVID-19 Task Force mumasvingo vaRogers Irimai vaudza Studio 7 kuti ongororo dzakaitwa pavanhu vanopfuura mazana matatu pabhondofu vanhu zana nevatatu ndochete vane chirwere ichi. Vanhu vanomwe vakabata nechirwere ichi nezuro pamusoro pevanhu makumi mapfumbamwe nevatanhatu vakawanikwa vane chirwere ichi musi wechitatu. Vairimai vati hurumende iri kugutsikana nevanhu vari pachikoro ichi pamwe nevari kunze avo vari kutevedzera chisungo chakatarwa nehurumende chekuti hapana achapinda kana kubuda muchikoro ichi.
Nenyaya yemakesi emasvingo ari kuramba achikwira, mazhinji acho ari sendati pabhondofi. Pabhondofi hongu nezuro takaita zvemamwe matesti anosvika iyo 7 akaita positive. Zvakaita kuti makezi edu eprovhinsi aende pa103. Tichiona mashutiro akaita iyaya kubva pasi pa2 musi wa24 achibva andoshuta kusvika pa103 zvikuratidza kuti COVID-19 tichinayo mukati medu. Tinongofara kuti iyoyi iri yakakonteniwa, mawana havazi kubvumirwa kufamba vachibuda. Even mavisitors havasi kubvumidzwawo zvakare kuti vange vachisvika ipapa nekuti
vairimai vatiwo hurumende ichiri yakamirira kuita ongororo yekuti mhando yadenda iyi yakabva kupi sezvo vamwe vanhu vava kutyira kuti inogona kunge yakabva kunze kwenyika zvikuru yemhando yakatangira kuIndia. Vatiwo chirongwa chekufirita chikoro ichi pamwe nenharaunda chatotanga sezvo bazi rezveutano rakawedzera vashandi varo pachikoro ichi. Hurumende yakazivisa kuti Bondof Teachers College yainge yavharwa uye hapana munhu ari kubvumidzwa kushanyira pachikoro ichi, uye vagari vepachikoro ichi havasi kubvumidzwa kubuda kudzamara denda reCOVID-19 rapera. Muchiziviso chayo nezuro, hurumende yakati vanhu vatatu vakashaya nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vanhu vakafa ava ndevekuguta reBulawayo. Kusvika pari zvino Zimbabwe yava nevanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevaviri vafa nechirwere ichi 1592. Vanhu makumi matatu nevashanu vakabatwa nechirwere ichi munyika yose, vanomwe vavo vari vemumasvingo. Vanhu vabatwa nechirwere munyika yose vave zviuru makumi matatu nezvisere nemazana masere ane makumi mashanu nevana 38,854. Vanhu zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe 4,590 vakabayiwa nhomba kekutanga nezuro, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwawo nhomba yekutanga pazviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvisere nemazana makumi maviri nemumwe chete 648,121. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri vave zviuru mazana matatu nezvishanu nemazana maviri nemakumi matanhatu nevasere 305,268. Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti 10 miriyoni kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mune imwewo nyaya, sangano reZimbabwe Doctors Association for Human Rights kana kuti ZIDRA riri kukurudzira vagari mudunhu remasvingo kuti vamhanyare kutyorwa kwekodzero dzavo mumhirizhonga yemudzimba dzinonzi dziri kukwira munguva ino yedenda reCOVID-19. Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzesangano revagari remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti mura nhasi pamucheke hoo, vanoona nezvekufambisa kwemabasa muZidra vaBrian Mbanje vakurudzira vagari kuti vasaite mhirizhonga uye vamhanyare kana vadzaitika mudzimba dzavo.
Tichitarisa donzo redu semusangano weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, chatanga tichida kudzidzisa community yedu kuti ikwanise kuita pick up makeses anenge adini anenge abuda gender based violence, kana kuti vanhu vachingaona zvinenge zvichiitika vakwanise kuidentify kuti apa padini pane munhu akanganisirwa. Kana ivo vachinge vakanganisirwa vakwanise kuziva futi kuti takanganisirwa. Tichivadzidzisawo kwekuti how can they approach such a case, kuti medically vanokwanisa kuuya kupi vachibatsirwa sei, kana dzava nyaya dzemutemo vanokwanisa kubatsirika kupi. And
Vambanje vati sangano ravo rakaita ongororo rikaona kuti nyaya dzemhirizhonga kunyanya dzekurovana kwevakaroorana pamwe nedzemhirizhonga dzepabonde dziri kuwanda, nekudaro vanhu vanofanira kudzidziswa kutevedza mitemo yenyika. Vachitaurawo vamusangano uyu, Gweta Muzvare Chiedza Chuma vati zvakakoshawo kuti vanhu vasafire mumwoyo kana kodzero dzavo dzinge dzatyorwa pamhirizhonga dzemumba.
Zvikaita zviri zvinhu zvekuti kana tiri kumisangano, tiri kuma msangano yechechi, tiri kuchechi kwa chona, tiri kumba, tiri kuma shops, tiri kuchikoro. So kala zinza tunita speak out in public. Kutuwa kutuwaruku suhitiru wa kumba. Vazi ya kutuwa disisi zindega. Because mwano nyaraji kunga kuti ndindega. Kuna kungu kwa suruku hitikwa. Andite. Zinu zwe kuti zinu zwe kwanza kuchinji. Uye sukaita zinu zwe kuti tinoza la na lati wa iki. Kuti inzoka shangwari. Mkaza arowe. Andite murume arowe. Saka achito ziwa kuti akura. Ano zeta murume ya kutuwa nanga chitichi. Ini nyango mkaza andita mwisa shakadi. Mkaza ndaka kura nchinzi mkaza aro. So kuti nyango anjazi za mwisa. Saka kani. Chaine za nasinda kusa kwa nsa zirwanda. Kuti ndaka kura nchinzi chi. Mkaza aro ya ndita.
Ime nengo ye mura. Ama itresi msakaru kawati. Milishonga ya kawanti sa mzimba asiva gari. Awana ruziwe rokuti wanafanina kumangara. Yerika na kuti kwete. Nekudaro. Wanungo fira moyo. Asine shizosa wawana nasi. Waku kwa nsa kutora matano.
Nyaye milishonga mzimba. Iriko yaka wanda. Asi chirukitika ndicho kuti tanga tisiri kuwana ma reports akakura because vana vangu vasiri ku report asi zvatadzidza kubva nhasi tadzidza kuti tinofana kuti tiinde kuma responsible stakeholders edu tichinda kuno reporta nyaya dzedu saka ndinovimba nokutarisira kuti kumberi kunoteera uko achange achiderera ma cases nokuti tichange tichienda tichino reporta kwatanzi tiende tifambise nyaya dzacho kuti tirwise mirijonga
masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika vanoti mirijonga yemudzimba yakawedzera nguva yedenda COVID-19 lockdown sezvo vakaroorana vaipedza nguva yakawanda vari vose mudzimba ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mtimba.